Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo kubvumbi 7 2019 makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa mudunhu reNorth America rinoita musangano weCongress yedunhu. Nyika dzakawanda pasi rose dzinobatana mukurangarira kurayiwa kwakaitwa vanhu muRwanda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7. Bato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa mudunhu reNorth America rapeta musangano waro weCongress yedunhu pamwe nekusarudza utungamiri hutsva paCongress yedunhu yangaitwa kuColumbus kuOhio. Asi zvinonzi kune kunyunyuta kukuru kubva kune dzimwe nhengo zvichitevera kwadzinoti kushandurwa kwemutemo wesarudzo dzeCongress uyo unonzi unobvumidza kuvhota vabati vezvigaro kana kuti madelegates. Asi zvichinzi nezuro munhu wese aive pamusangano uyu kana ari nhengo aikwanisa kuvhota. Atina ukwanisa kubata vanga vachitungamira musangano uyu amai Lynette Karenyi vanove mukuru wemadzimai mubato pamwe nasachigaro webato amai Tabitha Khumalo. Kuti tinzwe zvizere tabata mumwe wevakakwikwidza vakakundwa musarudzo vachaose mutama.
Musangano weCongress weNorth America watakaita wakafamba zvakanaka. Tinofara zvikuru kuti demokrasi mumusangano weMDC nokungamirirwa naNelson Chamisa iri kupfumbira.
Ndiani vakakwanisa kunge vachibudirira mukusarudzwa kutora zvigaro?
Vajokora ndo vakabudirira pasarudzo yeNorth America Province kuti vaitwe sachigaro wedunhu. Ini ndakakwikwidzana navo asi ndakawana mavhoti angu akaita 21 iwo vakaita 53. Saka iwo akabva vaitwa Julie elected chairperson wedunhu.
Tinonzwawo kuti mune kunyunyuta, vamwe vari kuti mutemo wesarudzo wakazochinjwa nganzi last minute kwakushandurwa kubva kune zvinosiitwa makore ese zvekuti vanovhota kuCongress vanhu vanenge vaine zvigaro. Apa pakava pakunzi wese munhu anenge ari nhengo yebato aikwanisa kuvhota. Mungatitsanangurawo zvakafamba sei?
Nyaya iyoyo ndingati nini, pane mumwe akabvunzawo kuti madelegates anoaccreditwa and eligible kuti vawanikwa vachivhota ndevapi. Asi national chair vaTabitha Khumalo vakapindura mubvunzo iwoyo kune mumwe kune vamwe vainyunyuta.
Saka vakapindura vachiti chii chashandura mutemo?
National chair vakati iwo mutemo unoshandiswa ndewe bumbiro remusangano.
Saka vaiti rinobvumidza izvozvo?
Vaiti rinobvumidza izvozvo.
Pane vari kutarisirwawo here kuzopikisa zvakabuda musarudzo kana kuti muri kugutsikana nazvo?
Aiwa, tiri kugutsikana nazvo. Demokrasi kukwidzana mumusangano weMDC uri kufambira mberi. Kana pane vachapikisana nezvakabuda musarudzo vanotevera matanho anobvumidzwa mumusangano appeal process.
Tiri kunzwawo kuti utungamiri hwedunhu renyu hwakatodomawo vamunofungidzira kuti vanofanira kunge vakabata zvigaro kuCongress huru ichaitwa mwedzi unouya. zvakafamba sei?
Ina ndikwanise kupindura ipapo. Ndiri branch chairperson we Washington DC, Maryland, Virginia. Andisiri mu provincial executive. Ndaingova ndiri mu PEC, ndiri vice organizing secretary. Asi musangano yakaitwa inoenderana nezvemanominations kunational, ndanga ndisimo, saka kuti ndipindure ipapo handikwanise, nekuti ndandisirimo mumusangano iwoyo. Handina kukwanisa kuti ndipewo maonero angu, kana kuti inini vamwe vekubranch kwedu hatina kuti tikwanise kupa maonero edu. Zvakaitwa kuPEC.
Vanga vari vakakwikwidza vakakundwa pachigaro chasachigaro wedunhu renorth America vacharles Mutama mubato reMDC inotungamirwa navanelson Chamisa vari zvakare sachigaro weMaryland, Virginia neWashington DC. Vanga vari parunhare kuColumbus kuOhio nestudio 7. Mumwe mutewedzeri wemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga nhasi vabatana nevamwe vatungamiri wedzimwe nyika pamwe nemhuri yeRwanda vaungana muKigali muguta guru renyika iyi vachirangarira makore makumi maviri nemashanu mushure mekupondwa kwevanhu vanosvika mazana masere ezviuru muRwanda muna 1994. Vamwe varwiri vekodzero dzevanhu vanoti Zimbabwe inofanirwa kudzidza kubva kuRwanda kuitira kuti igadzirisewo nyaya yekupondwa kwevanhu mumatunhu yematevereland nemidlands munguva yeguku rahundi. Mutoro wedu enhau taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi munhandare yeamahoro national stadium kwakare kuRwanda pagungano rekucherechedza makore makumi maviri nemashanu kupondana uku kwaitika, mutungamiri wenyika iva Paul Kagame vatora mukana uyu wekuyeuchidza vanhu kuti nyika yavo yakakwanisa kubva murima rakakonzerwa nekupondana uku ichipinda muchiedza chakaunzwa nekugarisana.
In 1994, there was no hope, only.
Muna 1994, pakanga pasina tariro, raive rima chete. Asi nhasi kwave nechiedza chiri kubva panzvimbo ino. Kune vakapona, tinongoti tatenda. Ushingi hwenyu hunomirira kukunda kweRwanda yese.
Triumph of the Rwandan character in its purest form.
Rwanda yave chiringiriro chepasi rose munyaya dzekugarisana kwemarudzi zvekuti nyika dzakawanda kusanganisira Zimbabwe dzinokurudzirwa kutevedzera zvakaitwa nenyika iyi mukubatanidza marudzi akasiyana. Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mumwe wevanhu vanoshanda nevamwe vakabatwa nenyaya yeguku rahundi, Vadhimisani Mupofu, vanoti chimwe chezvinhu zvakakosha zvingadzidzwa neZimbabwe kubva kune zvakaitika kuRwanda ndechekuti nyaya yeguku rahundi itaurwe pachena. Vamupofu vanoti panofanirwa kuva nemitemo yakanyatsojeka inobudisa pachena kuti haisi mhosva kutaura kana kuita zvinhu zvine chekuita nekuedza kugadzirisa nyaya yeguku rahundi. Vampuso Fuzwayo, munyori wesangano reIbech Liga Zulu, iro rinorwirawo kodzero dzevakabatwa neguku rahundi. Vafuzwayo vanozinira kuti zvakakosha kuti hurumende ibude pachena panyaya yeguku rahundi uye kuti ive pamberi mukuita kuti nyaya iyi igadziriswe.
Hurumende yekuRwanda took it upon itself to lead in the healing process. So I think the Zimbabwean government ndiyo inofanira kuti ione kuti zvino izvo zvekuita kuti vanhu vazotaura nenyaya yeguku rahundi inofanira kuti ivhure nzira seRwanda that they put the museum so that even future generations learn something out of it.
Pamusangano wavakaita nevemamwe masangano anoshanda akazvimirira ega mumatunhu eMatevereland mwedzi wapera, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati hakuchina munhu anofanirwa kusungwa nekuda kwekutaura kana kuita zvinhu zvine chekuita nekuedza kugadzirisa nyaya yeguku rahundi. Vafuzwayo vanoti mashoko emutungamiri wenyika aya akakosha asi angadai akataurwa uye anofanirwa kuramba achitaurwa pajekerere kuitira kuti ave neudzamu.
Ndofunga kuti wati vamunangagwa seiti he was supposed to either to be addressing the nation like what he did on the fuel increase, because kana achi address a nation it will be from there formulated to a policy, but now he was just talking to civil society who are the victims, who are the complainants. Was an officer in a case, an officer in Mapisa told that you must not suppress the people.
Reverend Hussein Swanda, mukuru weZimbabwe Christian Alliance, vanoti kunyange hazvo zvakakosha kuti hurumende itungamire mukugadzirisa nyaya yegukura hundi, zvakakoshawo kuti vanhu pachavo vakwanise kutaurawo maonero avo panyaya iyi.
Ndinofunga kuti the fact kuti president vakataura kuti tinofanira kutaura nenyaya iyi yegukura hundi zvakakosha zvikuru. Nekuti zinongo alawa ma communities kuti vapinde kudialogue around these issues. Also ndikufunga kuti ma government agencies kana ma government departments akatarisana nezema IDs nezema death certificates vanwana a release to begin to act on these things.
Reverend Swanda vanoti hurumende inofanirwa kuvewo nezvirongwa zvebudiriro zvakanangana nenzvimbo dzakanyanya kubatwa nenyaya yegukura hundi nekuda kwekuti nzvimbo idzi dzakasarira munyaya dzebudiriro.
Imenya which we need to learn inyaya yekuti ma communities which were affected hurumende yekuRwanda yakatangisa process of kubabatsira kuti baite economic recovery through various efforts, and I think kune need for a government kuti iite focus on the regions that were heavily affected by ground Matabeleland and Midlands, and tongoita a deliberate process of helping to bring them up to speed in terms of economic development.
Mugwaro rekurangarira kurayiwa kwevanhu muRwanda, sangano reAmnesty International rinoti vezvematongerwo enyika munyika dzepasi rose vanofanirwa kusiya tsika yekushandisa mashoko anozvidza vamwe vanhu kuchishandiswa marudzi kana zvitendero, richiti kuita zvakadai kunogona kukonzera hondo dzemarudzi. Va Vincent Chakunda, mudzidzisi wezvebudiriro neutongi paMidland State University uye muongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira, vanobvuma kuti pane zvidzidzo zvakakosha kubva kune zvakaitika kuRwanda, asi vanoti zvakakosha kunzwisisa kuti nhoroondo yegukura hundi yakanyanya kukonzerwa nevanhu vashoma vaida masimba ezvematongerwo enyika, kwete kuti yave hondo pakati pemarudzi.
Chotinoona chakanyanya kukosha kana tichidhila nenhau dzakaita seidzodzi kubuda pachena nokutaurira zviri kwazvo mairirano nenhau idzi, kuitira kuti vaya vangava vane chigumbu mairirano nezvakaitika vawane kunyaradzwa. Ndosaka kuSouth Africa vakaita inonzi Truth and Reconciliation Commission, something like that, because they deliberately included the component of truth. Why? Because they wanted vanhu vanga vari involved kuti vataure chokwadi nyika pane zvakaitika mairirano nedambudziko iroro. Saka ndingangoti ndopanofanira kutangira kugadziswa kwenhau idzodzi.
Vanhu vanopfuura zviuru makumi maviri vakaurayiwa nemauto ehurumende panguva yegukura hundi mumatunhu eMatabeleland neMidlands mumakore mashoma akatevera nyika ichangowana rusununguko. Nekune rimwe divivo, vanhu vanosvika zviuru mazana masere vakaurayiwa muhondo yemarudzi yakaitika kwemwedzi mitatu kutanga muna Kubvumbi mugore ra1994 munyika yeRwanda. Munyika umu makazoita chirongwa chekutaura chokwadi pamusoro pezvakaitika, vanhu vakawanda vachireurura, izvo zvakabatsira kuti pave nekuregererana. Asi muZimbabwe nyaya yegukura hundi inoramba ichisviriridza nekuda kwekuti hapana kuve neurongwa hwakadaro. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti mashoko emutungamiri wenyika anovaka uharo hwekuti nyaya yegukura hundi igadziriswe, asi kugadziriswa kwenyaya iyi kungangovepo chete kana kutaura uku kukashandurwa kukave muzviito. Zimbabwe yakamirirwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga avo vakasvika muRwanda nezuro. Rwanda ichapinda mukuchema kwemazuva zana kutanga nhasi senzira yekurangarira nayo chiitiko ichi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Makateerera kuStudio 7 tichitepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations yaburitsa chikumbiro chekuti kurwisana mumisha yeTripoli guta guru reLibya kumbomiswa kwemaawa maviri kuitira kuti pakwanise kuburitswa vanhuwo zvavo pamwe nevakakuwara, apo mauto anotsigira mukuru wemauto General Khalifa Haftar ari kuenderera mberi nekurwisa kwakanga kwakanangana nekutora guta guru reTripoli. Mutungamiri wehurumende Israel vaBenjamin Netanyahu vanoti kana vakasarudzwa zvakare vachawedzera dunhu rakagarwa neverudzi rwechiJewish reWest Bank. Iye zvino tochimboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chatinopiwa naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega-rega. Ini ndini Mike Hove. Nemusi wechipiri muchirongwa chedu chevechidiki, takatarisa nyaya yekushayikwa kwemabasa munyika. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi nayo nyaya iyoyo yekushayikwa kwemabasa munyika. Asi tichitarisa nyaya yezvekurima. Muchirongwa tinava John Muchenje, umwe wechidiki anita basa rezvekurima. VaMuchenje vakabva kusarudzwa kuti vave mumiriri weZimbabwe uyezve Southern Africa munyaya yezvekurima nechirungu anoti Agriculture Ambassador mukambani yekuGermany inonzi Dutch Connect, iyo iri kuti iri kuda kubatsira varimi vemunyika dzakasiyana-siyana dzekuSouthern Africa kusanganisira kuZimbabwe. Ngatiendei kuna VaMuchenje kuitira kutinzwe zvizere. VaMuchenje, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki, makadei?
Tiripo, makadize.
Aiwa, tiripo. Tutofara zvikuru nekuti mapinda muchirongwa, baba.
Aiwa, tinofara nesu.
Totanga nekuti makorokoto VaMuchenje nechigaro chamakawana chekuva ambassador wekuZimbabwe uyezve Southern Africa mukambani yekuDutch Connect.
Ya, makorokoto edu ese. Tisumudzire vechidiki.
Tutanga nekukurukura nezve kambani yacho Dutch Connect. Tiudzeiwo kuti kambani ye Dutch Connect intanezvei uyezve ndakaverenga kuti kambani yakanangana nekubatsira varimi vemunyika. Tiudzeiwo kuti ichange chevabatsira seiko.
Okay, maita zvakanaka. Kambani inonzi Dutch Connect iri based kuGermany. Donzo rayo nderekubatsira maentrepreneurs or ndingati mabusinessmen vachiri vechidiki vawane access kumarket iri kuEurope kwenya kuri kuGermany. Izvi zvinoitwa muburikidza ndingati empowerment yevechidiki kuvalinga kumamarket ari kuGermany, then ugadzira mapartnership ndingati kusangana kwevekuZimbabwe nevekuGermany atinoti mapartnership atinosaindirana pasi ari emabhizinesi. Toita futi inobatsira neatinoti mentorship kudzidzisa ma young farmers ari kuZimbabwe achisangana ari kuGermany. Chita atinoti ma-exchange program kuti vari kuZimbabwe vanomboindawo kuGermany vanodzidza kuti Germany nekuita sei, then vari kuGermany vomboyawo kuno kuZimbabwe tozodzidza kuti zviri kufambiswa sei.
Saka ivo pavanenge vachiti John Muchenje ndiye ambassador munyaya yezvekurima achange achimirira Zimbabwe uyezve South Africa, zvinoreve izvozvo. Titsanangurireiwo kuti basa renyu rinoita nezvei?
Basa rangu nderekupa mukana kune vechidiki vari muZimbabwe nevari kuSouthern Africa vawane access yekumarket iri kuGermany. So zvatinenge tichiita tichagadzira gwaro oratinoti database, iya yekuti tinonyora pasi vechidiki vese vari kuita zvekurima muZimbabwe nemuSouthern Africa. Tava nedatabhesi redu, tinovalinga kumainternational markets because ndo missing link pakati pemayoung farmers edu ari kuZimbabwe ari kuEurope, because isusu tinoproduce. Padonzo redu nderekuti tikwanise zvataita tizitengese kunze kwenyika. That was the missing link yanga iripo. Then ndinotigadzira tinoti anambotaura tinoti mapartnership toadai nyokadzire kuti pave nekudlidzana kunenge kuripo pakati pemayoung farmers edu ari muZimbabwe neSouthern Africa neekuGermany.
Kunze kwekuva nekudyidzana nemakambani ekunyika dzakasiyana-siyana muEurope, dziripo here dzimwe nzvimbo dzamakanangana nekuva nekudyidzana nadzo?
Ndoona sekuti chinhu chizozikamo nedzimwe nzvimbo chinombotanga chaestablished. Ndinoona kuti nemashandiro atinenge tichiita nevekuGermany zvichazarura mukana yedzimwewo nyika, because tichange tichiona pamasaisai, tichiona pamawebhusaiti edu kuti tiri kufambidzana sei.
Aiwa, takusvika kumagumo echirongwa VaMuchenje. Petai chirongwa muchitudzawo kuti vanoda kuwana ruzivo pamusoro pekambani yeDutch Connect uyezve vanoda kuwana mukana wekukurukura nemi, munobatika sei?
Zvatakaita takagadzira Facebook page yedu yakanzi Dutch Connect Ambassador Chase John Muchenge. Saipapo tichange tichiposta maprogram atichange tichiita.
Avo ndiva John Muchenge mwoyo wechidiki anoita basa rekurima akasarudzwa kuva ambassador achange akamirira Zimbabwe uyezve nyika dzakasiyana-siyana dzekusouthern Africa mukambani yekugermany inonzi Dutch Connect. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongo waMuchenge.
Maita basa.
Hama dzangu, ngatisanganei paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3 ndiyo username yangu. Nguva ndiyo yadyanana anokoneka ine mufaro. Ndini wenyu Mike Hove. Bye-bye.
Tinotenda zvikuru Mike Hove nechirongwa chako. Iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chimwe chirongwa chezvechitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Maniru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Svondo rapera takatanga kutaura pamusoro pebhuku rezvakazarurwa kana kuti Revelation, tikaona matsamba namameseji akawanda achibva kwamuri nekuti makanga muchida kuti muwedzere pane zvakanga zvataurwa navamufundisi vatakanga tiri navo svondo rapera. Nhasi tina mufundisi Reverend Dr. Kenneth Mutata, vanovezve munyori weZimbabwe Council of Churches, vachatitsanangurirawo maonero avo, maziviro avo avanoita pamusoro pebook of Revelation. Dr. Mutata, makadini enyu?
Tinotenda vawande makadi, tinokukwazisai vateereri vese.
Tinotenda kuti muri pano nhasi. Titaurirewo Book of Revelation sei richiita sokunetsa vanhu kunzwisisa.
Magwaro ese eBhaibheri vawande anobuda mukurarama kwanga kuchiita vanhu nguva iyoyo, uyezve manyoregwe arakazoitwa ranga rakanyogwa richiita sokuti chibhende, asi vakanga varimo vanga vakaripuwa kuti vakwanise kududzira zvaiitika munguva yekutambudzika, munguva kereke ichipersecutiwa nemutongi wevaRoma ainzi Domitian. Saka ibhuku rinobuda mukutambudzika kukuru, saka rakanyogwa sesecret code yevaKristu kuti vagowana encouragement yavo kubva mariri.
Kana rakanga rakanyorwa ne code, vanhu vaizoziva sei? Nokuti tinoona zvinhu zvishinji zvirimo zvakaita semhuka dzine nyanga dzakadini, dzimwe dzina makumba akadini. Vanhu vaizoziva sei? Vaizokupanisa kuturikira sei message iyoyo yakanga ichinzi isvike kwavari?
Bhuku iri chero pakuzarugwa kwarinoitwa rinotaugwa kuchinzi ndi Jesu Kristu vanozarurigwa kumunhu anga anyoregwa anga achinzi Johani. Saka Johani neutungamiri hwese hwekereke vainzwisisa language, nenyaya yekuti zvimwe zvinhu zvachona zviri kutaugwa umu hazvisi zvinhu zviri kungobuda munjere dzemunhu, zvinhu zvaitogwa kubva kumabhuku ekare okuti vaiva vari vanyanzvi dzokuverenga magwaro echiJudha. Vainzwa kuti dzimwe inyaya dzinobva kuna Daniel, dzimwe inyaya dzinobva kuna Ezekiel, ivo vodzibatanidza kuti vanzwise kuti konhasi zvinorevei munguva yekutambudzika. Saka nyaya iripo yakakosha zvikuru ndeyekuti titeerere kuti bhuku iri ringati kudii kuvanhu vari mukati menguva yokumanikidza.
Saka katikati tirishandise nhasi tingaribatana papi?
Chekutanga ndechekuti vanhu vese vari kutambudzikira kururama, vanhu vese vari mukati menyika dzakasiyana-siyana vari kushingaira, vachishingairira kururama, vanhu ivavo havana kurasika. Chero vakafa panyama, vanhu ivavo vakachengeteka muna Mwari. Mwari vavariro yavo ndeyekuti vanhu ivavo mazita avo asarashika. Saka chinhu ichocho ishoko rekukurudzira zvikuru kuti vanhu vari kushingairira kururama vasavuora mwoyo. Now nyaya iripo ndekuti kururama chii? Kana uchitaurwa musoro penyaya yerighteousness kwaIsrael, kuGiriki vaishandisa vara yekuti dika yosune, kana kuti kuHebrew vaishandisa vara rakuti tzedaka. Vara iroro rinoreva both kuva righteous nokuva just. Saka nyaya yaivapo ndeye kuti munhu wokwa Israel kuti anzi akarurama anenge achisunda nyaya dzokururama pamberi pamwari uyezve nyaya yekururamisa magariro avanoita navamwe vanhu. So the issue of righteousness and justice would likely lead kuvanhu to lose their life.
Kana munhu akagara kumba achiverenga Bhaibheri rake akazarura bhuku rezvakazarurwa Revelations angazvinzwisisa sei ari ega?
Zvizhinji zvimwe zvachona zvinonetsa kuti munhu azvinzwisise ari ega, zvimwe zvachona zvinoda kuti munhu abatsirike. Zvakafanana nemabhuku akawanda atinoverenga. Kana usingazivi nhoroondo maari kubva, unongoverenga uchiona zviri mukati negwaro rauri kuverenga. Saka hazvigoni kuti urinzwisise zvakazara usina kunzwisisa nhoroondo kana kuti yatingati context yarinobuda mairi.
Dr. Mutata, tinotenda chaizvo nemashoko enyu. Tichakushedzai zvekare tichiramba tichienda mberi nenhoroondo yebhuku reRevelations. Tinotenda chaizvo.
Tinotendai, Mr. Wande.
Namashoko iwayo vateereri, ndopanoperera chirongwa chedu chesvondo rino. Ndiri muWashington DC, ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka nechirongwa chako chechitendero. Tichitendawo chikwata cheChristlike Choir nekambo kavo katinoshandisa muchirongwa chino, Jesu isimba rangu. Munhau dzemitambo. Mumitambo yenhabvu yeCastellaga Premier Soccer League yatambwa nhasi, Dynamos yarohwa 2-1 neHwange mumutambo watambirwa muHarare, kuchitiwo Highlanders neCapes United dzaita mangange 0-0 mumutambo watambirwa kuBaba Fields kuBulawayo. Chapungu neBlack Rhinos dzaitawo mangange 2-2, kuchitiwo Manika Diamonds yarova Harare City 3-1.
Moyo wekubereka zvinowandiremera zvinondibaya pahana pandinotarisa vana pfungwa dzotenderera liso dziyoyerera zvinondibaya pahana pandinotarisa vana ndaiti zvimwe ichatsikandirosi ichatsimura ngozi. Kid in the famba mama era, date ketera, natsika kunyanga pano era. Chinyama saramba, mwaya tunga mira vana zolo famba. Kandama kwa tipo voshanda, vasunungure muuranda. Uona vodiza musha, kande musangwanza kuna kusiri kufa. Mupira musango here, senge masina musha. Taritizi mwe, ichazi kangiro. Kubereka vana vandisisa wone vango vafararira nenyika hanzi yatinga zvigone. Ndakaberekera kejo saka ndasiya neine mombe. Vari kumhanyisana nemabasa kuda kudzinga urombe. Dose vaona kuhope vari pamushandai wahadzisi nyope.
Nako kambo dzikangirozi kubva kuna Wingi D akabatana nechikwata chevabati vaJehovha. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa mudunhu reNorth America rinoita musangano weCongress uye kusarudza utungamiri hutsva, asi paine kunyunyuta kwevamwe vachiti mitemo yesarudzo yashandurwa. Nyika dzakawanda pasi rose dzinobatana mukurangarira kuurayiwa kwakaita mazana ezviuru zvevanhu mukurwisana kwemarudzi muRwanda. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndekusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika